Nsangano wekugweru wawirwa netambudziko rekuti mapurisa veriots vasvika munzvimbo yemukoba kwangochiitwa rally iyi. Vane matanks, vane mazirori, vane mboma vachityisidzira vanhu. Asi isusu sepeople chatisha musande chekuti isusu takanokumbira mvumo kumapurisa sezvo tarwa pamutemo wemota, tikapiwa mvumo iwowo. Saka isusu pachedu taitaita zvose zvinodikanwa nemutemo. Isusu tatsanangurira mapurisa kuti nokuti tine mvumo hapana chatirikuita chisiri pamutemo tirikuzoienderera mberi negari yedu. Saka rally iyoyo yatoenderera mberi yatoitwa ichitungamirirwa naHonorable Amos Chibaya.
Asi pane zvikonzero here zvapiwa nemapurisa kuti sei auya akawanda kudaro dzimwe nguva kana muchida kuita musangano vachiti mapurisa apo?
Hatina chikonzero chatapiwa nemapurisa, asi chatinoziva ndechekuti ZANU-PF haisi kufara nekuunganidza kwatiri kuita vanhu. Tinoziva zvavakambotera Honorable Chibaya kubudiriro last week pavakaenda kuchivi futi vakanovatera. Tichiona kuti ZANU-PF ine hondo netriplec navaChibaya vari kukatyamadzwa kuti sei tiri kuunganidza vanhu, sei triplec yakatorerwa mari, yakatorerwa headquarters, yakarikonderwa maMP, sei yakwanisa kusimuka zvakadai. Uye ZANU-PF iri kuziya kuti iri kuzokundwa pamaelections ari kuuya. Ndosaka tichiona vamangazwa vachikanganisa basa reVote Tabulation Report. Ndosaka tichiona vamangazwa vachisimudza nyaya dzemhirizhonga. Takaona chose zvakaitika kumberi nguva zviri kuitika kwaZulu, zvakaitika kwaMurerwa, zvose izvo zvinoratidza ZANU-PF iri kuchipa.
Asi veZANU-PF nevakuru vemapurisa vari kutiwo kabato renyu dzimwe nguva harinyatso teedzere mutemo wemopa pakukumbira kuti miite musangano, uye richitiwo dzimwe nguva panomboitika mhirizhonga.
Uku kunyepa nokuti tsamba yatinoisa kumapurisa iyi itsamba yakafanana, itsamba inobva pachemplet. Chemplet iyo yakagadzirwa nemapurisa edu.